Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri mutsi wesvondo kukadzi 23/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mfanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba hofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa 1 kurume vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvemabasa, vashandi nemagariro evanhu akanaka inoti kutanga mangwana ichange ichipinda mumatunhu ose emunyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri ruda kuitwa mutemo riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Mutemo uyu unotarisirwa kuumba homwe yeState Service Pension Fund iyo inozobatsira vashandi vehurumende nemari pavanenge vasiya mabasa kana kufa. Komiti iyi yakazivisa kuti yaumba zvikwata zviviri zvichatenderera nematunhu ose gumi enyika. Musangano wekutanga uchiitwa kuLupane Community Hall kubva nenguva dza11 mangwanani kusvika nenguva dza1 PM masikati. Musi wechipiri hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa kuPlumtree paTMB Plumtree Town Hall nenguva dza11 mangwanani kusvika nguva dza12. Nemusi wechitatu chirongwa ichi chichaitirwa kuBulawayo kuNketa Hall nenguva dza9 mangwanani kusvika na11 mangwanani. Nemusi wechina chirongwa ichi chichaitirwa kuGweru kuMutapa Hall nenguva dza11 mangwanani kusvika 12 masikati. Chirongwa ichi chichapetwa nemusi wechishanu kuRimuka Hall kuKadoma kubva nguva dza11 mangwanani kusvika 12 masikati. Vari kuronga zvirongwa izvi vakazivisa zvakare kuti havasi kuzobvumidza vanenge vakapfeka mbatya dzechiuto kana dzezvematongerwo enyika. Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti hurumende yavo ichaparura chirongwa chekupa zvidzidzo zvechizvino zvino zvemakombiyuta kune vechidiki vemunyika. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzione kuti chinobatsira vechidiki vose munyika sezvo dzimwe nzvimbo dzisina magetsi. Vamunangagwa vakaudza vechidiki vaive pamhembero dzezuva revechidiki kuBulawayo nechishanu chapfura kuti chirongwa ichi chichabatsira vechidiki vanosvika 1.5 million uye vachange vachishanda nenyika United Arab Emirates. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Chinogonongo chiri chirongwa chakanaka kana tichizoti isura mangwana totarisa shure kuona kuti zvapromisa kuti zvinoitwa zvaitwa here nokuti hazvina kutanga nhasi kuwa zvivimbiso. Asi ramangwana hatizonzwi kuti zvaitwa here. Zvekare tikatarisisa isu ufumi hweZimbabwe ike zvino, kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino huna mabasa acho here ari kutrenirwa vana ivava vari kuzonzi vari kutrena, kana kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino hunotoda munhu unodzidza kugadzira basa rake iye pachake chete, kwete kuti munhu unozonzi tomutrena kuti aite zvakati kuti agozokwanisa kuwana basa, iro basa racho kusina, makambani achitovhara. Toshayiwa isu kuti vanhu ivava vanotrena vanozondowana mabasa kupi? Ufumi hweZimbabwe ndizvo zvahunoda here kuti toramba tichitrena vanhu vanondotsvaka mabasa? Isu tinatsoziva kuti mabasa hakuna. Isu tinatsokuvona toga kuti makambani mahombe mamwe ari kutovhara, pamwe chete nokutodzinga vamwe vanhu nokuti bhizinesi harisi kunatsokufamba zvakanaka.
Zvamira zvakadaro, zvii zvamungawane muchitaurawo zvingaitwa nyanya kune vechidiki sezvo imwe muri muzvinafundo? Zvii zvamaona muchionawo imwe muno muAmerica nekune dzimwewo nyika zvingabatsira nyanya vechidiki pamusoro pemamiriro akaita zvino pari zvino?
Tose ngatiise musoro pamwe chete titarisise dzidzo inozokwanisa kuti umwe nomumwe wedu unotsvaka basa akwanise kugadzira basa rake chete. Zvekare dzidzo iyi ngaisava dzidzo yekuti munhu adzidza waakumhanyira mumaguta. Makato zara nechekare navanhu vanenge vachitambura. Tadii isu kuti dzidzo yedu yose yatinenge tichiita ikwanise kuti munhu akwanise kugadzira basa rake neravamwevo kwaari ikoko, nokuti ufumi hunenge hukasimbira kumisha uku, hukasimbira kumisha ufumi uku ndo hunozokwanisa kusimudza maguta, kwete kuti tose isu timhanyire maguta. Maguta acho, mabasa acho haamo ku vari kumusha uku vakakwanisa kuitirwawo zvinhu zvavo ikoko zvavanenge vachitrena ikoko, zvingava kana zvimwe zvemibato yamavoko chaiyo chaiyo kuti vanoda kutenga madoor frame, mawindow frame, mahardware ayaya zvogadzirirwa kumisha ikoko. Vanokwanisa kubika magetsi nezuva zvoitirwa kumusha ikoko vachipfuura simbi dzavo kumusha kunova ndiko kuna vanhu vakawanda ruzhinji rweZimbabwe. Kukuravo ikokoko kwoitawo masmall town ikoko achikura ari ikoko. Tisaita dzidzo inotinha vanhu kubva kumusha kuenda maguta. Maguta hamuna mabasa, maguta ndo munotova nenhamo dzakawandisa dzatinoona vanhu vachirara panze. Saka ndoona sokuti isu tingatrena hedu vatinotrena, asika ngatizive kuti ivavo vatinopa dzidzo iyoyo ndo vaya vanozotiza munyika imomo vachaiwa mabasa voenda kune dzimwe nyika vondoshandisa ruzivo rwavo ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wekutanga kuumba hofisi itsva yezvechitendero munorondo yeAmerica. Hofisi iyi ichange iri kumuzinda weWhite House uye ichange ichitungamirwa namufundisi Paula White Kane, ichishanda nezvitendero, masangano emunharaunda nemakereke mukusimudzira dzimuri dzemuAmerica nekuchengetedza rusununguko rwezvitendero. Vamwe vechitendero vanoti vari kufadzwa nekuparurwa kwehofisi iyi sezvo nyika yeAmerica yanga yaenda kumawere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mufundisi uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Family amai Fortunate Hove Cooper.
Nyaya yekusarudzwa kwamai White semufundisi muWhite House ndinoona iri nyaya yakanaka pakuti chiga chinoshamisa kuti zita ramwari ridaidzwe panzvimbo yakadaro nokuti zvanga zvisingaitiki munguva yapfuura shoko ramwari raingopiwa mukana pakunamata pakugadzwa kana pane dzimwe nguva kwete kuzivikanwa kuti kana toda zvokunamata tinoenda kuofisi iyo yakutungamirwa naPaula White. Saka chiga chinofadza kune vorutendo kuti kunzwikwa kweminamata kuti chinhu chakadaro chingatoitika.
Zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa muofisi iyi?
Ofisi yakanakira kuti nguva dzatiri kurarama onai moto, mvura dzinongofashama zvakawanda, vanhu vari kushungurudzika kuti ofisi iyi idzore munamato muzvikoro, vanhu vasununguke kuparidza evhangeri vasingatyi kurohwa, nokuti tinawo mamwe maitikiro atakaona munguva yapfuura vanhu vachidzingirirwa kana kurohwa vanoparidza vhangeri pajekerere. Zvinoreva kuti izvo ruremekedzo rwevhangeri rwanga rwava rushoma muno muAmerica. Saka chinhu chinofadza kuti pane rukudzo kuzita ramwari, saka vanhu vanowana kwekuenda uye tinotarisira kuti ofisi iyi ibatsire vanhu zvikuru kuti vazive kuti kuna Mwari, nokuti Bhaibheri rinongotaura kuti yakaropafadzwa nyika ina Jehovha saMwari wayo.
Tinoona kuti vamwe vanga vari kuchema-chema vachiti zvinhu zvakadai semaBhaibheri zvanga zvabviswa mune zvimwe zvikoro zveimo muno muAmerica. Mungawana zvinhu zvakadai zvichidzoswa here?
Tinotarisira kuti zvinofanira kudzorwa, nokuti kubviswa kweBhaibheri nemunamato muzvikoro onai zviri kuitika kuvana vazokudzwa vasingazivi kuchinhu chinonzi kutya Mwari. Tinotambudzika tichitarisa kuupfuurana muzvikoro, tichitarisa mamwe maitiro netsika zvisinganzwisisiki dzaisavapo kare. Zvinova kuti zvinhu izvi zvakauya nokuti pakaita suo rakavhurika rokushayikwa kwaMwari mundangariro dzavanhu o dzevana vedu vachikura. Saka tinotarisira kuti izvo pamwe ndiyo mhinduro kunyaya yokuti vana vanotsamwa vachiuya nepfuti vachipfuura vamwe, zvinhu zvinoitika zvokurwisana kwevana, vamwe vana vachizozvisungirira nokuti vanenge vachisveveredzwa nevamwe vana nokuti hapana chinotsiura ndangariro. Saka tinotarisira kuti pachava neshanduko.
Avo vange vari mufundisi uye vari mutungamiri wesangano Reconcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vachitaura nesu vari kuCalifornia muno muAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Chirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nava Trimo Chiwanda, avo vana vawechidiki ari kushandira kuSouth Africa asi vari chizvarwa chemuZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura mamwe ematambudziko ari kusangana nevechidiki vari kushandira kunze kwenyika.
Chokutanga, mabasa munyika muno ndo chikuru chakanyanya chekuti unobva so far like inini my parents vakaspenda mari yakapfuura kuti ndiende kuchikoro. Saka chokuita pasi sino kuti ndiende kuindastri maindastri mazhinji akavhara. Hakuna mabasa munyika yekwetu. Inyika yakanaka yakasungudzika pazvinhu pachitoko pemabasa, hakuna mabasa. Takusupotikidza kuti tipinde kuSouth Africa. Tapinda kuSouth Africa kwachochi zvinobva zvaoma.
Muri kuSouth Africa ikoko, tingati zvamuri kubata kana kuti zvamuri kushanda zviri kuenderana here nedzidzo yamakaita?
Zvakatosiyana zvachose, totally different. But tinenge tisina option. Chinotikonzera kudaro ndechekuti sometimes mapepa atinenge tinawo haatibvumire kuti tinge tichishanda mabasa. So far like mapemits akatipa hold, mapemits asati abuda. mabasa hakufanisi kunge tichishanda mabasa atinga takadzidzira kuZimbabwe saka tinga takungoita yese tamuka inyama hatina kana choice
ndeapi mamwe emabasa ari kuitwa nevechidiki vakabva kuZimbabwe vaine dzidzo yavo ekungobata-bata mamwe acho ndeapi
vazhinji vedu tiri muconstruction construction yatakatodzidza tava kuno kuti chitinha ichi chinonzi size yakati kana uchimixa dhaka unomixa nenzira dhakata sei but hasiro basa ratakadzidza iroro then mamwe mabasa zve ariko ndeekudhiraivha marori kumarori kwachoko kutonetsa futizve zvizvarwa zvemuno munyika pandenge achigara zvinga zvava kuti aiwa marori ndedu makambani ndedu saka dzokerai kumusha saka zvinenge zvakaoma asi construction nokuita magarden boy nokungotsvaira tsvairavo zvinhu mabasa ari pasi marestaurant ndokwata takambotsigirawo tiri but hakuchisiri kunaka hakuchisina kunaka zvachose
shuviro yenyu ndeyekuti nyaya iyi ingagadziriswa sei
chatinongokumbira ndechekuti vakuru vari kumusoro kwedu ngavasagumira kuita misangano muHarare chete kana kuti kumadhorobha akati kurei ngavamboendawo kumadhorobha madiki vachidziradzira kusvika kumamisha kana vakaona the way how we are suffering I think vanogona kuchinja maitiro vanogona kugara pasi sehurumende yedu yatinoda vosiya zvimwe zvinhu zvizhinji zvematongerwo enyika vomboita development yenyika because so far izvezvizvi nyaya inenge ichingofamba kana kuri kunyika yechedu yekuZimbabwe vanenge vachingotaura everything chaunenge vachingobata kana everything chinenge achingova maringe nematongerwo enyika
tikuona kuti vechidiki vakawanda munyika vava kutorawo zvinodhaka emungati izvi zviri kukonzerwa nei
zvinokonzerwa nokushaya zvekuiti zvinokonzerwa nokushaya zvekuiti vanhu havana mabasa tingotora vanhu vari muro
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navatsvaimo chiwanda vanova wechidiki anova chizvarwa chemuZimbabwe chava kushandira kuSouth Africa tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu kanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndinetavakanuve ndiri muWashington DC
tinotenda taboka nekutipa chirongwa chevechidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zenenga weStudio 7
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba Jesu simba rangu simba rangu
Nokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chenyu chechitendero chesondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tine muteereri akaita mubvunzo unoda vafundisi vatibatsire. Titange nekunzwa mubvunzo wavasikochi baba tozonzwa mhinduro dzavafundisi.
PaStudio Station makadi ini ndine mubvunzo ndakanangana namadzimai. Tinoziva mubhaibheri munotaurwa nezvekuti mune mhandara, mune vakadzi vevanhu, mune chirikadzi. Zvino masingu madhasi manje ari kumazuva ano akazara muchisa. Kana kuti ava 75% vazhinji masingu madhasi vanenge vari muchinji vachimira mira tikangobvunzwa kuti pachina macho kana kuti pachitendero chishukura mwari vanoiswawo papi vanoiswa papi pakuti tichidzana pavo namwari uye nyaya dzewanano vanoonekwa sei ngatira mukandibatsira zvitandoitwa vasikoti baba
takumbira mufundisi Gladman Kapfumvuti veMethodist Church vatibatsire nemhinduro kuwai iyo pindurai zvenyu mufundisi
ndinotenda zvikuru kupuwa uyu mukana wekupindura mubvunzo mukuru kwazvo kwabvunzwa nababa Scott wekuti avo vanenge vasina kuroorwa vano mira papi pachitenderi kana kuti pakunamata. Mindo yangu yekutanga ngeyekuti pashoko raMwari rinobva kuna John 3 verse 16 rinoti Mwari wakada pasi kwazvo ndizvo akapa mwanakomana wake kuti ani naani anodaira kuna iye haazofi asi anowana upenyu usingaperi. Munhu wese hazvina mhosva kuti imhandara here, hazvina mhosva kuti mudzimai akaroorwa here, hazvina mhosva kuti ishirikadzi here, hazvina mhosva kuti imvana here, kurewa single mother. Vese vanodiwa ndiMwari, ndo petingatangira ipapo. Pechipiri tanangana ne vendingati mvana kana madzimai akamboorwa kana kuti madzimai akangoitiswa pamwiri asina kuroorwa pevanomira ngepapi muchurch. Mubvunzo mukuru nokuda kwokuti naiye Apostle Paul akaedza kubatsira sangano renguva yake pamubvunzo iwoyo. Munozviona izvi kuna vakorindi vokutanga chitsauko chechinomwe pavhesi 8 nepavhesi 9. Ndinoda kuverenga panoti ipo pavhesi 8, asi ndinoti kuna vasina kuwana nokushirikadzi zvakanaka kuti mugare seni. Mbosopo wanga asina kuroora, saka hazvina kushata ba kuti mugare seni. Saka munokwana mucheche, munokwana muchitenderi, ndozvitaura Mbosopo apa. Oendera mberi pavhesi 9 unoti asi kana vasingagoni kuzvidzora ngavawane nekuti zviri nani kuti wavane pakutsva zvoti kuzotsva mugehena nokuti munonga musingakonsi kuzvibata. Saka ndo patakamira pachitenderi kuti munhu wese unokwana pamberi patenzi wedu Jesu Kristu. Asi uri mvana usina kuroorwa ukaona zviri kukunesa kuzvibata, zviri nani kuti utsvake kuti uroorwe. Ndingati ndiyo mhinduro yendingapa mazita ngabai.
Tinotenda mufundisi Kapfumvuti vekuMethodist Church vari muno muAmerica nemhinduro. Ndinovimba vasikochi baba mabatsirika nevateereri mose, ndinovimba mabatsirika nemiwo. Ndokutendai kunge mange muri muchirongwa. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvekare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munau dzemitambo. Makundano enavu eKasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa 1 Kurume. Vanofarira navu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munandare idzikiswe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti madhora matatu anobhadharwa nevanopinda kunoona nhabvu vachigara munzvimbo dzakachipisisa munandare imari yakawandisa kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti vari kunyora tsamba kuPremier Soccer League kuti vakumbire kuti mari iyi idzikiswe kusvika padhora rimwe chete rekuAmerica, vachiti kana zvaramba idzikiswe zvayo kusvika pamadhora maviri.
So ndinoona vakaderedza muripo wavo wekuti vanhu vaone bhora, vanhu vanogona kuzara zvakare munandare dzebhora idzi.
Imwe nhengo yesangano iri vahwanda Gombera vanoti nhabvu yemunyika inofarira kubhadharwa dhora rimwe chete kunyange panotamba zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seDynamos neHighlanders. Vanoti PSL inofarira kuve yakadzidza kubva mumakwikwi embada Diamonds Cup kuti nhandare dzinozara sei kana nhabvu ikaita dhora rimwe chete kunoona. Muongororo wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati Vekeg Sports vanoti mamiriro ezveupfumi munyika haatenderi kuti munhu aburitse mari inoita iyo madhora matatu kuona nhabvu yakadzikira seiri kutambwa munyika pari zvino. Vanoti mari iyi inofanira kudzikiswa nekuti pamusoro pazvo veruzhinji vachada zvekare mari yokufambisa kuenda kudzinhandare pamwe neyekudya kana vapinda munhandare.
Mamiriro eupfumi hwenyika anobata homwe dzavazhinji vobve vachikonewa kusvika kudzinhandare kunyangwe miripo yokupinda mudzinhandare hayo ikange yakadzikiswa. Panodaka kuwana chokufambisa, panodaka kuwana chokudya uchinge wave kunhandare ikweyo. Izvozvo zvinobva muhomwe dzinenge dzakadukupika.
MuZimbabwe vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kudzinhandare mwaka wega wega nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuoma kwezvinhu mune zveupfumi uye kudzikira kwemhando yenhabvu yave kuonekwa munyika. Kunyange mitambo mikuru inosanganisira zvikwata zvikuru zvinoti Caps United, Dynamos, Islanders kana FC Platinum yave kutadza kuunganidza vatsigiri vanosvika kuzviuru gumi chaizvo, kuchitiwo imwe mitambo yePSL inototadza kukwezva vatsigiri vanosvika chiuru chimwe chete chaicho. Asi vaimbove mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vateveri vemutambo wenhabvu havasi kudzingwa nemari pagedhe, asi nekuti kunze kwemutambo wezuva iroro hakuna chimwe chinenge chiriko kunhandare chinokwezva vanhu.
Unoona kuti izvo mastadium uko nguva dzakawanda kunenge kusina kana zvinenge zvichiitika kusvika 3 o'clock. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vapedzisire vati isusu kuzandikana kukumba tiite zvimwe ondione zvimwe kudaro maiwana kuina majuniors kuine vasikana vanenge vachitamba.
Aimbotambira Seko United uyezve akamborayiridza Dynamos Big Boy Mawiwi anoti nhabvu yevechidiki yaitambwa kare inofanira kudzorwa kuvaraidza veruzhinji pavanenge vakamirira kuti mutambo wezuva iroro upinde mudariro. Asi aimbove munyori mukuru wechikwata cheCaps United vaWellington Chando vanoti huori hunosanganisira kutengeswa kwemitambo hwanyanya zvekuti vatsigiri vemitambo vari kuona pasina chekuendera kudzinhandare.
Kuti zvatakuona mazuva ano kuti vanhu munoenda kubhora muchiziva kuti its obvious team iyo iri kubuda ne 3 points sezvataitika season yakabuda, maiona kuti zvazviri pachena, zviri pachena chaizvo kuti choko mumwe chachakawandisa mubhora redu, zvazviri pachena chaizvo. Saka hazvinakidzi, zvinoda kuenda kubhora uchiziva kuti kune makwikwi.
Vamashingaidze vanoti PSL haisi kuita zvakakwana kushambadza mitambo yayo.
Panofanira kunge pachizviitikwa zvinoitika between Monday nemusi webhora zvinoita kuti vanhu vange vachifarira kuzoenda kukura bhora. Samunga munoona dzimwe nyika kana ari magames amitambo yamataunds omanini kobva mateams angadai ari mahombe ari madiki. Sondo rese inge chingozi nyaya yekuti zvakuti musi wesondo nebhora hombe.
Asi mutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare vanoti vari kuita nepese pavanogona napo svondo rega rega kushambadza mitambo kusanganisira mumapepanhau pazvivhitivhiti nepamadande mutande. Vanoti zvikwata zvinofanira kuitawo nepese pazvinogona kuwedzera kushambadza mitambo yazvo kuti zvikwezve vatsigiri venhabvu vakawanda. Chikwata cheSimba Bhora ndicho chakatora mukombe wePSL mwaka wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komiti yeParamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro hurongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba hofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa1 kurume vanofarira navo vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munandare idzikiswe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndini mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazomuhle kustudio 7 ngesonto mhla ka-23 kunhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa.
Abasekeli bakamongameli Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa yena esithi akasoze akwenze lokho.
Engumfana kamgabe nje amthuma ukuthi gijima uye lelale lale lale yenze lokhyana akula nto nje lenye esikileyo phakathi kwamnangagwa lomgabe.
Abalwela amalungelo entatheli zindaba basola ukwetheswa komunye wabo amacala uBlessed Mhlanga. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa lokhe besithi kumele eqhelise umbuso wakhe lanxa esanda kugcizelela ukuthi akasoze akwenze lokhu. Mnangagwa utshele abahleli bezindaba ukuthi uza kwehla embusweni ngo-2028 lapho kuphela khona isikhathi sakhe esivunyelwa yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Kodwa abasekeli bakhe ababuthane eZimbabwe International Trade Fair kobulawayo emkhosini wokunanza usuku lwabasakhulayo ngolwesihlanu bebehlabela ingoma ezithi ngo-2030 Mnangagwa uyabe elokhe ekhona. Sixoxa lengcweti kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Kungaba kabili ukuthi yena ufuna ukuthi umhlaba ukholwe ukuthi hayi yena ubengafuni kodwa uceliwe wancengwa kumbe wabanjwa ngamandla ukuthi aqhelise. Kwenzeke futhi ukuthi indoda yontane ebikhuluma le ntatheli izindaba ikhuluma lama-editor ngumuntu oseyethukile osetshayela uvalo osebone kunye thina esingakakubona. Ngakho yona leyani indaba ingachasisa ukuthi kungabe kunguyele osethe ibutho kalingene ebantwini libonisa amandla kumbe labana abathi angaqhelisi yiba sebethe uyalibona ibutho siza kuluma ngamazinyo. Ngakho ke nhlangothi zombili konke kusho ukuthi kukhona okutshaya amanzi njalo kukhona okunuka santungwana. Sengathi kukhona osokonakele ngoba nxa kunuka santungwane yikuzwa amabutho sesenza ama-press conference ekhuluma lo mphakathi le nkulumo ezinjengazonziyane zabogeza lezakhe uMnangagwa. Kodwa ukubona inganunu emgwaqweni inganunu esitaladeni kuyabe sokunuka santungwana sokukhona okufileyo sokunuka sokukhona sokwenzakele vele. Inganunu ayibonakali ebantwini ingumhlola. Nxa ibonakale iyabe ithwelwe ngenye inqola idluliswa isiya kwenye indawo lapho eyabukiswa khona. Nxa izihambela yona la mabutho ahlokileyo sokulabo maquphuna kuyabe kungasalunganga kusengumhlola sokuyiyo imfa yakhona ehlolwayo.
uDokotela Jethro Mpofu yingcweti kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Abalwela amalungelo entatheli zindaba sebesole ukwetheswa komunye wabo uBlessed Mhlanga icala ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga uMhlanga ngoba wephule umthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. uMhlanga usebenzela iphephandaba leNewsday. Ukudingwa kwakhe ngamapolisa kuza ngemva kwengxoxo ayenze lowalwa impi yenkululeko njalo elilunga leZANU PF Central Committee umnumzana Blessed Geza, yena othi uMnangagwa kumele esuke embusweni kathesi ngoba ukhohlakele. Sikhuluma nje uGeza laye udingwa ngamapolisa emethesa icala lokuthuka uMnangagwa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli zindaba uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Iqiniso lingani liyahlupha ukulikhuluma eZimbabwe, kumbe nje ukwenza lokhana singathi yoku-exercise amalungelo akho elizweni abe ebhaliwe ekusisekelo sombuso ukuthi umuntu lo muntu ulale ilungelo lokuveza imibono yakhe ngendlela imumo weZimbabwe ayibona ngakhona, le ndlela elizwe libuswa ngakhona. Abantu abakhuluma kanjalo kabafunakali.
Bakhona abathi uMongameli Mnangagwa ungumbusi omubi ohlukuluza abantu oyephula amalungelo abo ngendlela eyayisenziwa ngumgabe, kodwa yena nxa ezivikela kanye labasekeli bakhe bathi hayi akunjalo. uMnangagwa uselethe umbuso okhululekileyo eZimbabwe wagxilisa lamalungelo kaZulu. Uthini ngalokho?
uMnangagwa uthe engena embusweni ngo-2017 ehluthu nombuso kumgabe, kulento enye engazange ayifihle ngokuthi lento yokuthi yena umntakamgabe engasho ukuthi umgabe uyamzala. Esithi uyamdlulokhu emhlonipho umgabe is a father figure to him. Okutho ukuthi yonke into eyisenziwa ngumgabe la yube khona. Usebenze ehofisini kamgabe, waba ngusekretari wakhe beseMozambique, wabuya elizweni waba nguminister we-intelligence, kodwa engumfana kamgabe nje amthumayo ukuthi gijima uye lelalelalela luyenze lokhuyana. Akula nto ngisho lenye ehlukileyo phakathi kwaMnangagwa lomgabe.
uDokotela Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yanamela kusigaba sabatha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Prosperantini wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance ngemva kokuba kunanzwe usuku lwabatsha ngolwesihlanu echaza indubo ezihlangana labatsha.
Siyajabulisa ukubona usuku lwabatsha belikhumbula ukuthwala isikhumbuzo nje kulilanga elilongalelela namhlanje. Siyajabulisa lokho. Maybe sokungasivelela amathuba amanye nje angabe bengasinikeza wona, mhlawumbe umsebenzi, mhlawumbe yini mahlangane nezinkokheli zesezisiketheyo okwamanje. Masithi siyakubhekisisa ngezinsuku zamanje njengoba i-youth la kayibona ukuthi iphila kanjani. Yabo, hayi kona kuyajabulisa, ngiyabonga kakhulu. Lami kuyangijabulisa ukubona abakhulu abasethe kuyibona abayenza le ntimbi besihlanganela besenza imibuthano efana naleyo.
Ye, kodwa olunye udaba olukhulunywe ngalo kakhulu ludaba lwezidakamizwa. uMongameli Mnangagwa esithi yena abatsha kabachiyane lezidakamizwa. Ubona njani amazwi la?
Awona aright, kodwa hheyi inkinga into yamanzi asalawuleke. Isawuthini i-counseling kakhulu ukuze ngoba ngeke umuntu umtshele ukuthi ishiyana le nto lokho ngena action. Kumele kube ne-something ezoyenza umuntu ukuthi kanjani ahlukane naye. Mhlawumbe ukuze kunqande le zinto kudinga bona laba abantu abadayisa lezo zidakamizwa bavaleke. Yabo, yinto engayinqanda kodwa hayi ukuthi umuntu kade hayi ngomlomo nje kuthiwa yekela lokhu bese uyekela hayi kungaba nzima lapho kodwa lona vele indawo eyidakamizwa hheyi umanje kunzima ngoba into yamanje hheyi kunzima ayilayelela
njengoba intsha iyo eningi elizweni ubona sengathi udaba lolu lungaphathwa njani
yeningi kodwa incindezo esuke isuke khona intsha yamanje asalawuleki ayisakhontroleki ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi abavulelwe imisebenzi emincane amaprojekthi bathole ukuthi bebe busy bezikhiphe busy khokhela kuzobanqanda ezintweni eziningi from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu from ku-crime ku-robbery noma kuyikuphi ogoqela intsha nje ezilongo bethole imisebenzi ababhizi nemisebenzi bathole amaprojekthi bathola into abazifisayo ukuze bengacabangi izinto lezi ezinjongalezi ezikhona manje ngoba heyi sisabhekane ne-challenge kakhulu and yabona amakho iminyaka ibuya nje lokhu esekubona kusasekuncane kukukhona okukhulu okusaza kufika ukuthi abadala vele kumanje angeke usakhona ukuyikhontrola intsha manje hhayi sasenzima kunzima vele angeke mbonangana ngeke kwehle vele into lesikhona kusakhuphuka
kuyini okufanele kwenziwe ukwenzela ukuthi intsha ithuthukiswe elizweni
hhayi intsha kumele bezivelele amathuba omsebenzi ngoba ekhaya awekho amathuba omsebenzi ngaphandle komsebenzi ekhona sekumele kufakana kodwa angeke kusaqala njengakwamanye amazwe yabona ngoba uma sibhekisisa kahle kahle akasilela kwezithambisom yilokhu njena emsebenzini hayi imisebenzi ayikho yikho sophoxa ukuthi intsha yonke iqinise iphuma isheza ukuthi ngamadlela aluhlanga kuthola ukuphila okungcono ngoba kumanje lapho esiphila khona heyi kunzima nangaphandle kwamazwe lapho esale sibalekela khona kho kunzima uma ungela amaphepha apheleleyo nezinto ezigcinyazi ukuthi kube la kuleyo ndawo ukucabanga ukubela futhi emuva ekhaya lakho kuthole kunzima kakhulu
kuyini okokuthi kungenziwa ekhaya eZimbabwe kungenza ukuthi abatsha asebephume elizweni belalise ukuthi babuyele ekhaya
esingatshela nje ukuthi mhlawumbe uhulumende angaba nentsinto njengalenza kuthina abantu abatsha medisi singafisa nokubuyela emuva sosebenza makusa amathuba omsebenzi ayavela
kusigaba sabatsha besixoxa nomnumzana Prosper Ntini okwenhlanganiso yabatsha eZimbabwe Youth Alliance exoxa laphana ekwele South Africa ngosuku lwabatsha olunazwe ngolwesihlanu asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo silethulela uhlelo lwabatsha olibhalelisayo uTabo Kancube eWashington DC
sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabatsha siye kwezamasiko
sigcina amasiko
kwenze kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lami njengenhlala yenza umthembo osithembayo namhla kule nhlanhla ngoba ngilo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukhona ngale ke eGwanda incwadi kwezamasiko esintu ngoba Mkandla sizawamukela uhlelo wakho ye siyakhumbula kudala ke abafana besakhula amajaha wawuzokuthiwa ke kumele akhangkhangelwe ngomalume into ezinjalo kambe kusayenziwa yini Mkandla njengoba sibona ukuthi abafana bakulezi nsuku babangulenga nje
ye awu duwe ungatshela iphinde lelo ngoba sengathi kuyadanisa ngoba omalume labo sebekhanya nje bephongoba ngabafana ye izolo belikhuzwa ngomalume labo okukhulu ebali khalimele sibili nxa senza izinto ezingayisizo besenzela ukuthi amaja akhule elobuntu ukuthi labo nxa ake besiba le mizi yabo izinto zihambe kahle akade sekusiya kusobela kungaba khona lapha lalaphana kodwa eqinisweni ukuthi sekusiya kusobela
singathi kuyini okumele kuqakathekiswe nxa ijaha likhula ukwenzela ukuthi abe ngumuntu osibile ebantwini
ijaha nxa likhula kumele liqalise khona egumeni lingaqalisi phandle le okunye phela kwenza ukuthi loko ekumele kube ngamajangupo kuba amavaka nje ikuthi imithetho isiyayekethiswa lapha egumeni. Uyacabanga umfanyana kubuya ebusuku njengalapha emadolobheni kuyaqoqoda kuqoqodela abazali sebeyilipeli endaweni ukuthi kuqoqode umzali ngoba umuzi ngowakhe sokuqoqoda khona ongabafana lokhu kumele labo abazali nxa bengabazali ukuhlalisa phansi umntwana umqondise umxwayise ayisuko kumzonda yikumakha yikumthanda ukumyekela yiko engathi mina yikumzonda ngoba uzakhula ephonga ukulenga njengoba usitsho azenze lezinto ezizilayo ufice sephonga ukungena lapha ekhaya usephonga ukukhulumisana kubi lo muntu wonke izolo bekuzila khona lokho bekungenziwa umzali ngumzali kasoze abe yintanga yomntanakhe.
Ye siyakhumbula ukuthi ngesikhathi sethu umuntu olijaha wayekhuliswa singathi ke lapha ahlala khona abantu nje nxa umuntu emdala kulawe njengoyihlo kumbe njengonyoko kwakungani kunjalo umkandla sokaya ngapho konke lokhu.
Une khonokho ubambela izinto phezulu Dube yikho kachabalalisa khona lokhu. Mina lawo esasikwazi ukuthi singavele siphambanise kumbe silahle inkomo kumbe sikhulume inkulumo engathi ayiqondanga sasibanjwa ngoswazi lwephane engabe ngolwani ngoba umntwana ube umntwana womuntu wonke olingana lo mzali wakhe. Loko sekwaguquka kwantshintsha ke lo hulumende ke kulele lakithi kazange akwenze lula ebantwini wagijimela uzama jabulisa bona baba sakhulayo wafaka le mthetho yokuthi umntwana ungamenza lokhu lalokhu uyabotshwa mpho-ke ubotshelo wakho umntwana ongasitoa wakho-ke andisike ubonile kulo mama owabhadla ekami owayejesi ongabantwana okwakuganga wagwetshwa sibili wavalelwa ekami kutho ukuthi laye uhulumende sesikhangela ngelihlo lobuntu besintu nguye laye osonela abantwana ngemithetho le etshengileyo endaweni isakhelo abantwana isibulalela abantwana.
Ye siyamuzwa ke lo ngubaba uthandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale ke eGwanda. Sibonge kakhulu Mkandla ungadelela kusasa inkosi yethu.
Ngiyabonga jakala kithi ngiyabonga mvelase ngiyabonga balaleli.
Ye belilami umthembo sithembayo uKips Dube ngethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo okwalamhla kwanele.
Sibonge uGibbs Dube ngezamasiko. Kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Hlala yenza sibingelela ngehlobo zenkosi yami ezithandekileyo kulolu hlelo lwanamhlanje ovuselela umoya. Njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi imoya yethu imvama iyabe ikhathazekile iswela uvuselelo njengayo yonke into ephansi ethandekayo ingawela phansi kumele siyidobe mhlawumbe siyithinte idombe siyikhini kodwa sizame ukuthi sibuyisele esimeni lesi esifisa ukuthi sibe yiso isimo sakhona. Namhlanje ke sizahlangana ngokuzwa ilizwi lenkosi ngokuloba kamvangeli uMathewu isahluko ngesika-11 verse 28. Matewu isahluko seshumi kanye indima yamashumi amabili nesificaminambili kufundeka kanje. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nanisindwayo, mina ngiza kuniphumula. Izikhathi eziningi bakithi sihlangana lobunzima obuthiyeneyo. Ubunzima bungaba ngobenyama ngokwayo kumbe kube ubunzima bengqondo esikucabangayo kumbe kube ubunzima bomphefumulo lo osixhumanisa laye uNkulunkulu. Ungathi uyakhangela ubukela kuwomabonakude ubalela kuwamafoni la esiwathwalayo uzafica ukuthi imvama yizinto ezisinda umphefumulo ozibalayo kulalezo eziwuphakamisayo. Kuningi okusisindayo. Khuluma kunjenje abanye lobuthongo kabehli ngenxa yokuthi ubuthongo abubuyi ngokuthi ulele embhedeni onjani, wembethe ingubo ezinjani. Ubuthongo yebo kuhle lokhu, ulala embhedeni omuhle ecansini elihle bendaweni enhle, owembathe okuhle, qamele emqamelweni omuhle. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi usenza khona lokho inhliziyo yakho ingasindwa, ubuthongo bungaphangisi ukubuya. Ziningi izinto ezisinda abantu, abalutshwane abantu ongahlangana labo awutsheli ukuthi konke uhamba kahle. Yebo, kuyake uhambe kahle ngesinye isikhathi, kodwa izikhathi eziningi nxa sikhangela mina lawe siyafica ukuthi abantu basindwa izinto eziningi. Siqalile khonapha emindenini labo esihlala khona, kuningi okuhluba emindeni. Isihlobo zami, akula kuthi usemakhaya kumbe usemadolobheni, ubunzima obubhekane labantu bukhulu kakhulu. Sengitsho nje bona ubunzima bokuswela okokudla. Okokudla njengoba sephuma ekusomiso ebesikuso, abantu babengavunanga lutho, la manzi abesehlupha, abantu bebahambela indawo ezikhashana, kwezinye isikhathi bayaswela, abanye benatha la manzi angahlanzekanga. Amanzi abazali labantwana lalaba bakha amanzi okuxabana emagumeni, uze kuthiwa umuntu odlalisa amanzi wona imvama engathengwa evela kuNkulunkulu. Kodwa-ke abantu fice sebethwele nzima ngakhona lokho. Ukudla ngokwakho kakukho, imisebenzi yayikho, imali yayikho, izikolo zivule, abantwana abanye bahlele emakhaya behlulekile ukubana baye ezikoleni ngoba imali zenhlawulo zesikolo kazikho. Kulukhuni kwabaningi imisebenzi yona kangikhulumi, abantu sebezisebenza. Kadalo osisebenzayo kumele aqale adinge imali yokuthi aziphakamise. Kunzima ebantwini, abantu bayakhathele bayasinda. Size sibalele ukuthi abanye bagcine bethatha impilo zabo imbala ngenxa yobunzima bempilo. Kodwa umathewa besisita, hhayi, okunye kubangelwa yikuthi asikwazi ukuthi ubunzima lobo sibusele. Akuzame-ke mhlobo wami egumeni lakho ukubana inhlupho zakho uzihambisele uJesu, ubone ukubana asozobela umehluko yini. Asikhulele Baba, thatha imithwalo yethu esisindayo usiphumuze, sinika amandla okuqhubekela phambili. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Sithi enkosi kumfundisi Thandeko Sintimkandla ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Sibanda uxoxa loThani Banda, yena owake wadla ubhedu kwezenguqu edlalela iqembu le-Eagles lele Highlanders.
Ngensuku zakhe uThani wayekhethuza okwamagama athiye abanye abadlali belele phansi kuthi abanye baphenduke babe yiziphukuphuku. Nangu elonda imbali yakhe.
Ngidlalele khonapha koBulawayo, ngidlale emakhokhoba laphana, ngaqala ukufunda eSt Patrick's emakhokhoba laphana, ngase ngihamba kusecondary ngaye eSt Columbus High School, ngaqedela khona imfundo yami. Ngibona ngaqalisa ngidlala kuma-juniors, enye yama-juniors ayithima okuthiwa i-East Top of the Town, ngibe ngaqalisa khona ukudlala khonaphana. Suka kuma-juniors laphana ngadlalela i-Monarch United, suka ku-Monarch United ngadlalela i-Gis, suka ku uJesus Football Club ngadlalela iqembu leBoks. Ngo-1986 iqembu leHighlanders yikho sathatha amakapa amaningi, alaphana sasidlala sibili kokhanya isibili. Sisuka laphana kuBoks laphana idolo lami laselinhlupha, ngasembuyela kuDivision 1 ku-Eagles, ibhola lami laphelela khonaphana.
UThani Banda wadlala indima enkulu kumaselanyama, leli qembu lathatha inkezo eziningi. Isitsho esithi uDiwe olufuze imbiza sesizibonakalisa empilweni kaBanda ngoba labantu bakhe bengabadlali benguqu.
Emulini yami ngilomntanami okuthiwa nguDina Rose Banda, ukuwangena kunational team eZimbabwe ama-Mighty Warriors. Njalo ngilomfufa nami khathesi kuToto Banda uyadlala khathesi.
UThani uthi kunabadlali adlala nabo abahloniphayo ngoba babelazi ibhola okuzwayo.
Jabulela uZintethi uRaman Gumbo, u-Elvis Wese, uBoy Ndlovu, uLazarus Wampofu, uFrancis Packet. Ngijabulele laba kuhele into engadlala labo, uMadinda Ndlovu, Peter Nkomo, uDouglas British Mloyi, uJerry Spanda, uSam Spanda,
yibe ngathi nga abajabulela kakhulu kanti wayengihlupha angulwana uSanje Marine uya ngani uyangikhathaza ngase sindlala ngale eRufaro Stadium uya ngani hayi uphuma ngokona kwakunzima but ngangicina mphumile kuye khona pa
Uthani usola kakhulu abanye abadlali bakulesi suku bona athi bathanda imali ukwedlula umdlalo wenguqu
thina imali sasifuna but sasingatholi yani imali enenga kakhulu thina sasiconcentrate ngebhola lethu eh sasiconcentrate ngokudlala njalo ibhola lethu lali abantu babekhorisa ngasidlala abafana kaba sweni beqine Yenga imali iyafunakala but abazama ukuthi be improve imali bazayithola bengadlala bekhanya ukuthi badlala njani imali bazayithola imali bakune sebethenga amaqembu vina bandi bayathola imali
Uthani Banda olesikhathi wathatha umhlala phansi njalo uhlalele lemuli yakhe kwantuthu zathunqa ngiyimele Studio 7 ikamera mu Ezra Jesus Banda
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lensizwa edabuka enkabazwe ecula ezokholo
Nkulunkulu baba Siyakhuleka baba sicela kuwe mihla nemihla Siyafisa baba ukubona intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini Kodwa kunawo amandla baba nanku siyalinwa Siyafisa sonke baba ukubona mama besihamba singenasi zono kulomhlaba kunzima baba siyamenya imihla nemihla sihlangana nezifo nkosi noma sivala meso baba kuvela amathuna siyakhuleka nkulunkulu sicela kuwe jehova namandla
amen
sanibonani ku Studio 7 ningabe ninjani lokhulumayo ke ngoEdwin Mgaza ngokuhlala ngise South Africa ngase East Gate kodwa ngidabuka elizweni laseZimbabwe esilokela endaweni yaseLahleka ikhona lapho ngidabuka khona
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bangangithola ku number ezithi zona +27 62 95 31 531 532 ngizophinda njalo +27 62 95 31 532 njalo abaya befuna ukuzithola nje kuma online stores zikhona ziyatholakala njalo ku YouTube
abalandeli ubatshiyela waphi amazwi
ngizocela uxhaso kakhulu bantu bakithi ngicela isupport kakhulu nxa lingekho akukho lapho engaya khona ngizocela njalo nama sponsors uma ekhona ngakhululeka futhi ukuthi asebenzisane nami ngibonge njalo nakuma supporters kunyeke ne family yami engisupportayo ngiyabonga kakhulu
Sinabulala na sotra Baba, tell him what I get. Who gave it?
Mugadza esigqibela uhlelo lwethu kwanele mthwakazi asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa yimi untungamile inkomo
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.